Ndinoda kutenda zvikuru mukoma Evans nemubvunzo wamabvunzo wekuti chirongwa ichi chemutauro chakakosha zvakadii munyika yemuZimbabwe. Zvakawanda zvakakoshera mutauro wedu. Ndikada kutanga nekuti inini kuti ndinonzani ndopatinotangira. Unombonzani? Ndozvakakoshera mutauro wedu izvozvo. Kana ndichinzi inini ndiri mukunda wekwangana zvichienda zvakadaro kana kuti ndiri mai nhingi zvichienda zvakadaro, zvine zvazviri kutotaura. Tiri kutaura nyaya yekuti identity yako, unonzani, unobvepi, uri kugarepi, wakanangepi, zvese zvakagukuchirwa mutauro wedu.
Kama zita amabata apo, zviri kupinda papi mumitauro yenyika? Patsanangure zvishoma ipapa.
Pandiri kuti inini unonzani, handisi kubvunza zita remunhu. Ndiri kubvunza inini takanangana nezvinhu zvatinokoshesa, tsika dzedu, magariro edu, zvitendero zvedu, zvatinodya, mishonga yatinoseenzesa pakurapa, ukama hwatinawo pachedu, mungava mumhuri kutanga, zvoenda munharaunda, zvoenda mudunhu, zvozoenda tinoti munyika yese tenderere. Pandiri kuti nyika apa, tine nyika yatinoti kune nyika yana mambo Mutasa, kune nyika yana mambo Zimunya, kune nyika yana mambo Mapanzuri, kune nyika yana mambo Zimuto. Handisi kunangana nenyika yeZimbabwe pasi rese tenderere, ndekuti zvinokosheswa munyika dzakasiyana siyana dzandiri kutaura mapockets aya, zvinhu zvinenge zvakati tsaukei zvishomanana, asi zvichingoti buritsira pachina kuti tese tiri zvizvarwa zvemarudzi evatema vakagara munyika inonzi Zimbabwe. Taibatanidza yese yakadaro.
Nemitauro yakawanda iri munyika iyi nechirungu chakati kuuya ichi, zvinoda kuitwa ndezvipi veruzhinji vangade kupanzwisisawo ipapo?
Chikonzero tirikufanira kukoshesa mutauro wedu kunangana nemhemberero dziri kuuya zvinezvi, pane zvatakarasikirwa nazvo zvakawanda zvatiri kufanira kundovhundunyura tichidzokesa, ngekuti taita utera hwakawandisa munyika yedu. Mukatarisa, vanhu vari kuita makunakuna, vanhu havachava kupara ngozi, vanhu vakuurayana, mhosva dzacho dzawandisa, vana vakurova vabereki, zvichingoenda zvakadaro, nenyaya yekuti tabva pane mwongo unotitsanangura kuti tiri vanhu. Chinotiita kuti tive vanhu chii? Zvese zvakagukuchirwa pai mumutauro wedu. Ndingaramba ndichingotaura nichienderera mberi.